Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu zvita 4/2019. Makatirira kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Notenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi chiri kubuda live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini tanonoka Hwande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Nhengo dzesangano ravana chiremba reZimbabwe Senior Hospital Doctors Association dzinoti nhasi vachange vachiratidzira muHarare. Varimi vefodya vanoti kukwira kwemitengo yezvekurimisa kuri kuvakanganisawo. Tichanzwa zvinobva kwamuri vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Munyori mukuru musangano revana chiremba vakuru reZimbabwe Senior Hospital Doctors Association, Dr. Aaron Musara, vanoti nhasi vachange vachiratidzira muHarare nekusafara kwavo nemamiriro akaita zvinhu muzvipatara zvehurumende. Kuratidzira uku kuri kuuya apo gurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo vakaudza Studio 7 nezuro kuti hurumende haisi kuzotaurirana nevana chiremba vari kuramwa mabasa kana kuti vakadzingwa mabasa. Mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa mushure mehurukuro nevakuru vemakereke vakati vana chiremba vaikwanisa kudzokera kumabasa mukati memazuva maviri, asi Dr. Moyo vanoti vashoma ndivo vakatambira kurudziro iyi. Vana chiremba vanoti vari kuda kuti hurumende itange ratidza kuzvipira kugadzirisa zvinhu zvaita manyamamire nerongo muzvipatara, zvinosanganisira kushayikwa kwemishonga uye michina yemuzvipatara. Vana chiremba vati vanoda chose kushanda, asi zvinhu zviri kuvarwadza ndezvekuti vamwe varwere vave kungofa nekuda kwekuti havana zvikwaniso. Mukuziya nezvekuratidzira kwanhasi, Blessing Zulu weStudio 7 abata Dr. Musara.
Vana chiremba havafunga kuti zvangaita zvakanaka vakaenda kudare rama kurukota anomirira vanhu kunova kuparliament. Voendako vonopatsamba kune vechidare iroro vachivatsanangurira izvi zviri kuitika kuzvipatara iko zvino, kuti kuchipatara hakuchisina zvekushandisa uye vashandi havachagoni kuya kubasa. Saka varwere havasisina vari kukwanisa kuvabatsira. Tichitarisira kuti ivo vane izvo vanosungirwawo kuita nechibumbiro remutemo wenyika yedu yeZimbabwe, kuitira kuti vange vachipindira kana zvichinge zvaita saizvozvo. Saka ndingati muchidimbu ndo urongwa huripo.
Asi tiri kumboonawo vamwe vanenge vachida kuratidzira vachizoguma voita hwakiti nagonzo nemapurisa. Mavazivisa here nezveurongwa?
Mapurisa takataura navo vakatipa mapepa acho zvese, tikanyorerana pasi tikawirirana kuti izvozvo hazvina kuipa, ngazviendee mberi, ngazviitwe hazvo.
Muri kutiwo vana chiremba havana zvikwanisiro muzvipatara umu, zvii zvamusina zvamuri kuda kuti zvinge zvichiwanikwa kuti mukwanise kuita basa?
Zvisimo muchipatara zvakawanda, zvinobvira kuti iyo mishonga yacho, kwoita zvinhu zvakafanana nemabhandeji nemagloves ekushandisa muchipatara macho, izvozvo zvese zvipatara zvaomerwa iko zvino, hamuna. Saka zvinoitika futi kuti mimwe mishina inoshandiswa muchipatara yapera kufa, and hapasisina shungu mukati meavo vanofanira kuita basa iri. Yatiri kumboonawo yekuda kuedza kugadzirisa zvinhu zvacho. Saka zvokungofa zvichingosiyiwa zvakadaro.
Asi vamwe vari kuti hongu zvinhu zvakaoma chiremba, asi imi nebasa ramunoita munenge musingafaniri kuti muramwe mabasa, nekuti munenge maakuomesera varwere.
Kwedu isusu zvedu isu hatina kumbokuti kuramwa mabasa isu, kana takakutarisa hedu, nekuti basa racho tiri kurida, tinoda kusenza, Asi kana uchinge waenda kubasa kwacho kusina chekuseenza uchiti uri kunoseenza. Zvinowa kuseenzei. Basa ratanga takuita iko zvino izvi. Rangarize kutarisa vanhu. Uchitoona munhu achitosvika pakutofa muchipatara ukangomutarisa usina chaurikuwanisa kunge uchimubatsira nacho. Zvanga zvakaoma izvozvo nekuti chiremba akatasana neizvozvo. Chinhu chekuti hachibudi mupfungwa mako kwenguva refu inoteera. Unoramba uchingoita nguri kungoona munhu iye mumaso mako. Izvozvo zvakaoma zvekuti unozosarudza kuti kana zvakadaro soka kana vanhu ava vari vari kuya kuno kuzofa zviri nani vafe havo vari kudzimba dzavo pane hama dzavo dzinovada nekuvayemura pane kuti varwere vavaiyoskofa isakatarisa tisina zvatinokwanisa kunge tichivabatsira nazvo zvinozonyanya kukuzotirwadza moyo saka hatina kurama mabasa nhasi chaiye tikaudzwa isusu kunzi raiti urongwa huri pano hwamira sezvizvi takugadzirisa nyaya yekuti zvipatara kuchipatara hakuchashandisika zvinhu zvekudikanwa izvi plani yatamayo ndeyekuti nekuti kuti tikwanise kuti zvikwanise kushanda isusu takatogadzirira kuti tikangopuwa plani iyo tikangoitarisa tikangoona kuti plani iyi inoshandika nayo mangwana chaiye vanhu vanenge vakubasa zvino zviri kunetsa ndezvekuti vanhu vanotaura kuti takutogadzirisa izvozvo soo takugadzirisa mobva mangoona mwarara mwarara kuita kunge mvura iyehore hapachisina chichabuda paya
Munyori mukuru musangano ravana chiremba vakuru reZimbabwe Senior Hospital Doctors Association Dr. Aaron Musara vangi vari parunhare na Blessing Zulu West Studio 7. Mukuru wesangano rinoona nezvekurimwa pamwe nekutengeswa kwefodya Red Tobacco Industries and Marketing Board Dr. Andrew Matibiri vanoti kukwira kwemitengo yezvekurimisa kuri kukanganisawo zvekare varimi vefodya izvo zvinogona kuzoderedza ndimo yemwaka uno. Dr. Matibiri vanoti mitengo yefertilizer yakakwira zvakanyanya uye varimi vefodya vakatanga kudyara vachidiridzira vave kukanganiswa nekudzimwa kwemagetsi. Jonga Kandemiri aita hurukuro na Dr. Matibiri.
Matambudziko arongosanganawo nevamwe varimi vanorima zvimwe zvirimwa angofanana neatiri kuona kuvarimi vefodya. Chirimwe yakunetsa nenyaya yemitengo iya yatonzi mainput zvekushandisa pakurima, mafertilizer, mishonga yekushandisa nezvimwe zvakadaro, magetsi ari kunetsa kuwana, mafuta namabhigizi zvekushandisa kurima zvirikunetsei kuwana. Rinowanikwa zvaro apo neapo hazvichiri kunetsa. And uye zvakare mvura haisati yanyatsonaya zvatiri kuvisisa kuti mvura yekunyatsodyara fodya nekuti fodya ikunyatsosimuka yanaya. Vomungu varimi vachiri kudyara zvavo fodya vaya vakadyara irrigation deya inotangisiswa mukanana September kana kutanga kwaOctobe yakabata zvakanaka nekuti iri kudiridzirwa, asi zvandambotaura zvaa zvenyaya yemagetsi iri kuti netsei panyaya yekudiridza fodya yacho. Asi ivo vamwe zvakare vakasangana nematambudziko ekuti fodya yavo yakatyorwa nemhepo kana kuti yakarohwa mashizha nechimbamao. Asi ndangoti vazhinji varimi zvinezvi vatengesa fodya munyika mavo.
Tiri kunzwawo mitengo yezvekurimisa zvakaita sefertilizer nemishonga inodiwa nevarimi iri kunzi mitengo yacho iri kungoshanduka mangwana unowana yashanduka mangwana unowana yashanduka, vari kubatanawo nazvo sei izvi?
Hai, zvinamo kwese kwese muagriculture kune zvekurima izvi mitengo iri kuramba ichingokwira zuva nezuva nekuti vazhinji vacho vanotengesa mishonga iyi nezvo zvakafanana nemafertilizer vanoti vanoshandisa mari yekunze kuti zvipinde muno munyika. Sakawo mitengo yacho inongoteedzerawo zvinenge zvichiitika pamisika yemari.
Varimi vefodya vanosibatsirwa kuti vanenge vachiwana wemakambani vanobatana navo mukurima, vakakwanisa here kuwana nzira idzo dzekubatsirika mwaka uno?
Ya, kufodya kunenge kuri nani pane kune zvimwe zvirimwa nekuti zhinji fodya nangoti inotopfuura 83% yakatengeswa necontract. Saka vazhinji varimi vanongozemberana nemakambani atinoti macontractor kuti vawane izvozvo zvekushandisa pakurima fodya, asi pane zvimwe zvavasingawani kumacontract.
Mukuru weTobacco Industries and Marketing Board Dr. Andrew Matibiri vangi vari parunhare muHarare na Jonga Kandemiri weStudio 7. Vamwe vadzidzisi vekumaruwa vanoti vari kushungurudzwa nevasori nenhengo dzezanupf munzvimbo dzavanoshandira zvichitevera kuramwa mabasa kuri kutungamirwa nesangano rinomirira vadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi akataura nevadzidzisi ava ndokuti panyaya inotevera.
Dzimwe nhengo dzesangano reATUS dzinoti dziri kushungurudzwa munzvimbo dzadzinoshandira zvichitevera kuramwa mabasa kuri kutungamirwa nesangano radzo. Imwe nhengo yeATUS uye vari mudzidzisi pamufungautsi Primary School kuGokwe, vaGerald Davengwa, vanoti vakadzingwa pachikoro nevabereki vevana vanodzidza pachikoro apa vachipomerwa mhosva yekusauya kubasa, zvavanoti hazvisi zvechokwadi uye uku kutyorwa kwekodzero dzavo dzekuratidzira kumushandirwi.
Hatichakwanisi kuratidzira kana kutaura na employer kutara kwandiri kuita kudai ndakatodzingwa pabasa paimba inakanchigara kubva muna 2015 ndichinzi ndiri kuita zvisiri pamutemo, asi kada kutarisa ndakaisa tsamba yangu yekuratidza kuti tava incapacitated, hatichagoni kuenda kubasa, tiri kungodawo mari inokwanisa kuti tikwanise kurarama zvoga izvozvo. Asi vabereki havana kukwanisa kundinzwisisa, vakabva vandidzinga pamba.
Vatavengwa vanoti vave kurarama zvowaku mukwaku zvichitevera kudzingwa kwavakaitwa pachikoro chavanodzidzisira.
Zvisinei vakanditi ivo sinzi ndisingakwanisi kuuya kubasa nenyaya yekuti mari yandiri kutambira ishoma, ndakufanira kuti ndibve. Vakabva vaita zvekunyora iri tsamba yakadhindwa nahead vepachikoro.
Imwe nhengo yeATUS uye vari mudzidzisi pachiweshe Primary kwaChirumhanzu vaGodfrey Chanda vanoti kushungurudzwa kwavo nemukuru wepachikoro apa vawapiwe nyika Blasio Mawire pamwe nevanofungidzirwa kuti vasori kwave nenguva.
Mukuru wechikoro akanyora tsamba akaiisa kuHeadquarters District. Tsamba iyi aiti vabereki vanyora, haana kuti ndiye anyora, akati sinonzi vabereki vanyora tsamba. Akabva avanza kuti handiani anyora tsamba. Pavabereki vaiti anyora tsamba hakuna kana mumwe mubereki anoziva ane zita rinozikamwikwa.
Vachanda vanoti pari zvino vakatobva kutambidzwa tsamba yekuvapomera mhosva navamawire uye vanoti kushungurudzwa kwavo kwava kupinzwa nyaya dzezvematongerwo enyika.
Ndiri kupomerwa mhosva yekunzi ndinorovha kuchikoro. Pandanditarisa mazuva aari kuti ndakarovha ndanga ndiri pabasa zvemachokwadi. Ndanga ndine timu yevolleyball yandotrena yanga yakahwina ikaenda kudistrict for camping. Ndiri kudistrict ikoko iye akatora mazuva aya akati mazuva iwayo ndakarovha pachikoro.
Hatina kukwanisa kutaura navamawire pamwe nevakuru vebazi rezvedzidzo mudunhu reMidlands kutinzwe divi ravo panyaya iyi. Gurukota rinoona nezvevasori vaOwen Ncube vanoti havana chavanoziva nezvenyaya iyi vachiti haisati yapinda munzeve dzavo. Zvichakadai mutungamiri weATUS vaObert Masaraure vanoti hurumende inofanira kugadzirisa nyaya dzemari yemihoro yevadzidzisi kwete kushandisa bato rezanupf kushungurudza vadzidzisi kumaruwa.
Vasori vehurumende nevanhu vezanupf vamuka chibhebhenyenya kuda kurwisana nevarayiridzi avo vanobhilonga kuATUS nevamwewo varayiridzi zvavo avo vari kuratidzira vachida mihoro yavo inotenga vachida mari inokwanisa kuti vararamise mhuri dzavo. Izvi zvinhu zvinosodesa kwazvo kuti isu tinotarisira kuti hurumende yedu inge ichiisa simba rayo rose pakugadzirisa nhuna dzedu dzinove dzinhuna dzechokwadi, kwete kuti vaise mbambo pakuda kuponda munhu ari kuti ari kuda chekudya, pakuda kuponda munhu ari kuti anoda kuti awane mari yekurapwa, pakuda kuponda munhu anoti anoda mari yekuti vana vake vaende kuzvikoro. Tinokurudzira hurumende yedu kuti iite sober up ione kuti iri kuparadza nyika. Vanoda kuzotungamirira ani vachitungamirira sei kana vaponda health care kana vaponda education.
Mutauriri wezanupf vaSimon Kayamoyo vakaudza Studio 7 parunhare kuti bato ravo harina charinoziva nezviri kutaurwa neATUS izvi vachiti uku kuzorwa madhaka kuri pachena. Munyori mukuru musangano guru rinomirira vashandi munyika reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vanoti wokupinzwa kuri kuitwa nyaya dzezvematongerwo enyika munyaya dzevashandi kuhwanda nemunwe.
Hapana munhu anofanira kufungidzira kuti vanhu vakati hatichakwanisi kuenda kubasa vanhu ivavo vanenge vane pfungwa dzematongerwo enyika. inyaya yekuti muhoro salari haichakwanisi kupedza mwedzi.
Zvichakadai, gurukota rezvedzidzo yepasi vaKane Matema vakapopotera Studio 7 patakavafonera kuti tinzwe pamire bazi ravo nezvekushungurudzwa kunonzi kuri kuitwa nhengo dzeATUS pamwe nenyaya dzemari yemihoro yevadzidzisi iyo inonzi nevadzidzisi yakafanana nemutero wembwa. VaMatema vakati tisavafonere zvakare tichivabvunza nyaya dzisina maturo, vakabva vadzima nhare mbozha yavo kudzamara hurumende yagadzirisa nyaya dzemihoro. Mutauro pakati payo nevadzidzisi ucharamba uripo sezvo vadzidzisi vachiti vari kusvetwa simba pasina muripo wakakodzera. Ndakamirira Studio 7 kuMidlands, ndini Thomas Chiripasi.
Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Munewsday mune nyaya inoti bato rinopikisa reMDC riri kushanda nevanhu veruzhinji pamwe chete namasangano anomirira vanhu vemakereke nemasangano anomirira vashandi mukuedza kukonzera kubva pachigaro kwava Emerson Mnangagwa. Mudaily News mune nyaya inoti kubva kutanga kwegore America yapa Zimbabwe mamiriyoni zana nemakumi matanhatu ane matatu emadhora 153 million yekubatsira muzvirongwa zveHIV. Mudaily News nekare mune munisipariti yeGwanda yakatarisana nekunetsana nevagari veguta iri mushure mokuzivisa kuti ichatorera vamwe vanhu mastendi mazana maviri ane gumi nemashanu ainoti hapana chakaitwa paari kubva zvava mapiwa. Yasvika nguva muchirongwa chino yatinokoka vateereri veStudio 7 kuti vataura vega zviri mupfungwa dzavo.
Varume vakanotanga kubvunza, kandobvunza, inini ndiri munhu anobvunza zvakanyanya nyanya. Paya pairebwa kunzi mazuva zana anga asingarevi makore mazana here? Munangagwa paaiti mazuva mazana, zvinhu zvenge zvanaka. Aireva mazuva mazana kana kuti makumi makore mazana. Ai, izvozvo nezvi zvazonyanya izvo varume. Dai wanga uri umwe munhu waingosaina zvevo Munangagwa kuti handichadi basa wakutongo zvindau zvigarira kumba kwako. Hapana chinombonetsa, usafunga sekuti varungu vanodzoka vakave vakakushungurudza, vanokushungurudzirei? Wazvisainira woga kuradza kukonewa, waona? Waradza kukonewa kuti izvi zvinhu izvi zvanditadza izvi. MuZimbabwe kuwanikwa ndege imwe chete inobuda ichitora vanhu, ichisenga vanhu imwe. Ndege iyo ikafa hapasina zvinhu zvichafamba, haukundokove kunyadzisa chaiko. Ipachamisa nyika yake hazvitongeri, wakazvihwinhira oga. Pane zvaunoda kuita ngoshungurudza vana vevanhu chete. Ah, wanyanya iwe.
Kangwananakanaka timu Studio 7, zita ndimasukume. Uyu garwe hapana chaanoziva uyu garwe uyu. Hapana charinoziva. Iyi nyaya iri kuitika pandeyekudariso. Mozisi akabva nevanhu kuIjipita akananga kuKenani, asi Mwari akakwanisa kuuraya mhandu dzanga achida kuparadza vana veIjipita. Naizvozvo uchamisa apinda panyanga, apinda panyanga achamisa. Ukatungamirira tinokubatsira, tisambochichidzirwa iwe. Ndatenda hangu.
Muri seiko paStudio 7 apo? Tinotenda nenhau dzamudai kutipa idzi, nhau dzinonakidza, dzinofadza. Ndine chikumbiro changu chandinoda kuti mutaurirewo kune vanhu vezanupiefu vakaita sana Chuma, vanana Gavula avava. Vanhu yavanotaura zvinhu zvisina nebasa rese panhepfenyuro yevanhu iyi, ndo nhepfenyo yevanhu. Kana vafunga zvekunyepa vanoenda kwavo kuZanupiefu TV, Zanupiefu Radio, ndoko vanonotaura zvekunyepa. Kunoda kuuya pano panhepfenyuro yevanhu vachida kuudza vanhu nhema, zvinhu zviri pachena zvechokwadi zvatine tichiziva vachida kutanga kuti nyepera. Anoisa mufananidzo wekuti anzi Chamisa akabvuta masimba kuna Kupe kuti zvakazodii. Vanhu ava ndivo vari kufurira na Kupe, nevachiti Kupe ndevezanupiefu, vari kumufurira dzanzi vakabirwa chipa. Vachiona kuti vari kugurwa nemupanhu wechidiki, mupanhu wechidiki avanetsawo, ende aninakidza zvangu anonzi Juma. Saka iwo sei nguva nenguva chimwe kuti nzara iri kukonzereswa neMDC, iwari wari kutonga nyika iwari madriver acho saka uzvinetsana hwindi chirudzi vanoisa nepevha nawo kukwana chairiwana vaona pfungwa dzawo ndidzi dziri papi basa kurwisana nemdc chamisa zvodaiso chamisa kupi ngavagadzire nyika dai kureso vachingorwisana ngavarwisana neuori huri muzani pevhu hwavo uori hwembavha tatambura nevanhu avo ngavabvi ngavabvi abvi toda kuisa mubanhu wechidiki uyu chamisa uyu vanhu vakaita seikwanawo
ya ndoti makadimi vatungamiri vestudio 7 vose vashamara vestudio 7 ndokukwazisai ha inini andibata ndeya mutuli muvei ishuwa ungababo nemari ina vanhu vanotevera unonyatsokuzviziva kuti mari iyi vakutumira vada kuhwaichibuda iwo bvisa mafigasiriyo ha ava mutuli nyuve vatadza kusadzidza zvachose zvanyadzisa kuti munhu woyi ndiye mukuru wehomwe yenyika obudisa mari isiri iyo ha ini ndanyara ini ha ndasvoda ndasvoda kuti ha mukuru wenyika nyika dzose china iri kuchema naye america iri kuchema naye ha kuti kuda vanomuvenga nekuti ndivo zanhu asi hakana havapengi vanhu avo ha izvi zvanyadzisa ndanyara ndanyara ane zanu pf zanu pf yavo ndinyadzisa svika pakupedzisira ndatenda hangu aindoitinasho ndogara kuno ku south africa uko ndanyara zvikuru kwazvo andahosvoda ndotiramba ndichitipa nhau idzi tichiihwa tichiteerera ndatenda hangu
apo pastudio 7 ndinokukwazisai mose ndinoda kutaura kune avo makomishoni agadzirwa nezanu pf avo hazvina zvazvinobudisa bazvina kana anza anza yacho takutoiziya kare nekuti hapana paangatomborora kuti zvinhu zvobikwa nemdc zviraiti tikutorira anotoziva kutoti anhu emdc ari kutoshaisha saka anzai takutoiziva nekuti zvitori pachena hamungambotori side one kuti ritonge nyaya yakarereka kune rimwe side one racho risipo dai angoti kana ari 5 wobaisa kuti kana ari 6 makushen 33 pochizviswa kuti kana kusatoti atotsvage amwana akazvimiririra kwete kuti nhengo dzimwewo dziparamende dzezanupf pashaishwapo ndokuratidza kuti pfungwa dzavo dzakaora ari kushaya zvokuita ndokugumirwa taga ndatenda hangu ndatenda hangu ndatenda hangu majonga nakomatanonoka nasisiritendo mawere ndatenda hangu
ari kutaura ndimukomanyasha wekugokwe mutereri westudio 7 kunyaya yemangwanani makadini mose muno muzimbabwe tine makambani mazhinji akavharwa nehurumende yezanup zivisco tiu chaban mine csc national railways vana textile industry ese akavharwa nehurumende iripo hazvimbodi kuti kwai kungave nemunhu anokwira ndega achinoita mamega deal achiwesta mari makambani iyayo akagadzirwa akafamba tikashanda zimbabwe inenge yatove uchine mukaka madhokuta zvipatara zvichishanda maticha achidzidzisa vana muzvikoro hapana chimwe chatinenge tichada asi ukatarisa mari yawestiwa nemunhu achiti ari kukwira ndega achinoita mamega deal kana nyange zvazvo dai yakaiswa kumagetsi ichi totigara tine magetsi 24 hours nyika yose hapana mamwe mamega deal anodiwa kunze kwekumutsa makambani akagara aripo achipurawa nehurumende munozoona kuti mainvestors mamwe anongouya oga aona kuti nyika iyi ine vanhu vari kushanda inoshandika inoitika mari hapana munhu angauye kuzovhura kambani nyuwani iwo mamwe aripo akavhara ari kutadza kumutsa nehurumende zvese zviri kuitana namutuve mumwe zvimamezure zvavari kuita izvi kuti westera nguva nekungobira vana vezimbabwe zete
manzwa pfungwa dzevamwe vateereri vestudio 7 ipfungwa dzavo dzisina chekuita nestudio 7 tinokukurudzirai kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zviri kuitika kune dzimwe nyika. Sudan inoti vanhu makumi maviri nevatatu vafa mushure mekudhuka kwaitika mune imwe factory muKhartoum. Moto uyu unonzi wakuvadza vanhu vanoita 133. Hurumende inoti kudhuka uku kwakonzerwa negonyeti rinotakura peturo iro rabata moto rikadhuka rikaparadza factory iyi. Amai Kamala Harris vazivisa kuti havachakwanisa kuenderera mberi nokutsvaga rutsigiro rwekupiwa mukana wekuzokwidzira kuve mutungamiriri wenyika gore rinouya. Amai Harris vaudza vatsigiri nevabatsiri vavo kuti havaoni vachibudirira uye havasisina mari yekuti varambe vachitsvaga rutsigiro rwokukunda, asi vakati izvi hazvirevi kuti havachaita zvematongerwo enyika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Dare reparamende yeAmerica range richinzwa uchapupu kubva kuvanhu vazhinji vehurumende rasvika pachinhano chekupomera mutungamiriri wenyika vaDonald Trump mhosva yekuti vakashandisa masimba ehofisi yavo zvisina kunaka uye kuti vakaedza kumanikidza Ukraine kuti iongorore vaJoe Biden nemwanakomana wavo netarisiro yekuwana zvakaipa pavari kuti vagozozvishandisa mukutsvaga rutsigiro musarudzo dzemutungamiriri wenyika dzichaitwa gore rinouya. Sachigaro wekomiti yeintelligence yange ichibvunzurudza vanhu pamusoro penyaya iyi vaAdam Schiff vaudza vatori venhau kuti uchapupu hwavabuda nahwo mubvunzurudzo idzi hwakawanda uye hunoratidza kuti vaTrump vakaita zvisakafanira. VaTrump vari kupomerwawo mhosva yekuedza kudzivirira kuti zvavakaita zvisabudiswa pachena. VaShiff vaudza vatori venhau kuti kana paramende kana kuti Congress ikasatsiura vaTrump pane kuedza kwavakaita kushandisa nyika dzekunze kuti dzipindire musarudzo dzemuAmerica, zvinokonzera kuti zvakaitwa navaTrump zvirambe zvichiitwa zvekare. Guru Leonard Zakata, Madam Boss. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Nhengo dzesangano ravana chiremba reZimbabwe Senior Hospital Doctors Association vanoti nhasi vatange vachiratidzira muHarare. Varimi vefodya vochema-chema vachiti kukwira kwemitengo yezvekurimisa kuri kuvakanganisawo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC, ndoti mosara zvakanaka.
Soko isika tise.